Tana dza unosvikira kwete dza unogona. Ndiko dzipo dzato unogona kudzigona kudzitana padzozo kuremera kutakura. Afane swetu togada kujeje. Obva anotsvaga baby ku the other side of Samore. Nazogona kutenga malashes. Hey! Ita kuti mha! Ita kuti mha! Mkati chalo chalo tuenda kubiru kumbaru Tozo kuna utenga Brazilian Zikamile Tana za unosikira Izo zizi utaona kondruku ita hembe za urupeka za Christmas Bana ngato zipeka last year Za uchapeka koreno ya bana kato zitenga Kato zipeka mzwe Christmas Oh, but I don't know if you're a baby, not a Brazilian. Where are you going? Yeah, yeah, yeah. And I'm saying, my way. And I'm the Zala. And the demon does you get paper big. Hey, Papa, butter number t-shirt, butter number t-shirt, butter number t-shirt. Right, pane, and what you're doing. It's so sukana t-shirt. To not turn that's how no shikira. But we're fun, Amazonu. Nevamwe vanoda kukura musoro. Vanoti tiri kutana dzatinoda zvekusikira tozozviona. But hey, unogona mumhanya makarimwa. Unotanga musindo pasiripo. Ma!